Sadunu wenzimbo yesikato masvingo vatatiso naruzivishe pamwe na sabhuku Henry Makusha vasungwa nhasi mushure mekuramba kusaina magwaro abva kuhurumende yekuti vaudze vanhu vavo kuti vaibude muminda iyi. Asi nyanzi munyaya dzemutemo dzinoti mapurisa akanganisa zvikuru kusunga vanhu ava. Mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo Inspector Charity Mazula vati havasi kuziva nezvekusungwa kwavo varuzivishe pamwe navamakusha vachiti vanga vasiri muhofisi. Nzvimbo yesikato ine mabhuku manomwe anoti Muza Chikutuva Manunure Makasva Banga Stole nderekwamutukutira. Mhuri dziri mumabhuku manomwe aya dzikabatanidzwa dzinoita vanhu vanosvika zviuru zvishanu. Mugari wemubhuku rekwaChikutuva vaEdmo Matarano vanyunyuta zvikuru nekudzingwa kwavari kuitwa munzvimbo yavo nehurumende yebato ravo ravati vakatsigira kuti ridzoke panyanga musarudzo dzegore rapera.
Isisu kunzi tinoinda hatigoni kuinda tisina kwatinoinda nekuti hatisi shiri. Shiri ndiyo inongonzi you can go nowhere. Inondoona umwe muti wokuvaka isu hatisi shiri. We are here. Tozobviswa muno muna president vachitiudza kuti tinoindepi. Not those people working in president. Vari kusevenza asi hapana vanhu vatakavhotera. Isi toda vanhu vatakavhotera must be there. Ndovo tibudza kuti this program is belongs to us. You go to this place. Without place to go, never go.
Hurumende kubudikidza negurukuta rezvebazi rezveminda nezvekurimwa vapirenzi shiri vakati vachabvisa vanhu vakazvigarisa voga nekuti vakatyora chikamu chemutemo wegazetted land act. Mutsamba dzapuhwa vagari ava dzakabva kubazi iri hurumende inoti vagari ava vakazvigarisa zvisiri pamuteme uye vakasvika musi wa15 ndira vasati vabva vachasungwa vachiendeswa kumatare edzimhosva. Mumwe mugari amai kundai haruzivishe vanoti ivo hurumende iri kuvadzinga munzvimbo yemadziteteguru avo.
Nekuti isi tichigara pano tagara panzvimbo yemadziteteguru edu saka nei vachiba kodzero dzedu noruzivo rwedu. Isu hatina kugara tega pano tagara nokuda kwokuti ndipo panzvimbo yemadziteteguru edu ine yatakagara inei. Uye kana muchisvika imi muchisvika muchiti vanhu ibvai munovati vanoendepi. We after all vanhu ava ndo vanhu vomusangano vezanupf kuno kwese uku hakuna vanhu vemdc vanhu vezanupf munoda kushungurudza here muri kurwa here nomusangano kana kuti muri kurwa nei. Apa ini handichazivi kuti hurumende nomusangano ndezvipi. Handichatozivi different ipapapa kuti zvazvipi.
Vamwe vataura nestudio 7 vanoti vave nemakore 10 vachigara munzvimbo iyi uye vakavaka misha yavo yakakura vachishandisa mari dzakawanda nekudaro havangasiyi kana kuputsa misha iyi sezvo hurumende isina kuvaudza kuti chavaripa here kana kuvapa imwe nzvimbo yekugara. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu mumasvingo vaomen mafa vati hurumende yaita zvisiri pamutemo nekuti bumbiro remutemo yenyika haribvumidzi kudzinga vanhu vasina kupiwa mvumo nedare repamusoro redzimhosva uye haina kutevedzera gwara remutemo zvakakwana.
Zvatoona nehurumende havana kutevedzera mutemo particularly section 71 yebumbiro redu remutemo unova mutemo mukuru unotaura iwo kuti hurumende inofanira kupa vanhu a reasonable notice. Iyi tsamba iyi iri kutaridza kuti pane 7 days chete zvekuti vanhu vabve ivo vane over 20 years vachigara ipapo. Saka tsamba iyoyo haisi kupa reasonable notice. Chechi2 government iri kuti iwo vakagara zviri unlawful. Izvozvo chete zvinogona kutitemenwa nedare kuti magariro akaita vanhu ava zviri anlofu here or zviri lofu. Saka dare government yaenda kukoti yoita application yekudzinga vanhu kana yagrandiwa izobudisa vanhu. Saka tsamba iyo haina haihold water pamutemo.
Studio haina kwanisa kunzwa kuna vashiri divi ravo panyaya iyi asi vagari ava vanoti havasizotevedzera zviri mutsamba dzavapiwa uye vakatogadzirira kusungwa. Vagari ava vakatora prize rainzi muzero iro raiva ravanomen Richards mugore ra2000. Nakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.